unosvika makore 18 umanya unotora chitupa tarira ndo future yedu mwana wese aende kunokuta.
Sangano rechitungwiza Community Development Network rinotirakaona zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023. Richito vechidiki ndo vachiri kutarisira zvakawanda muupenyu, saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera utungamiriri hwavanoda musarudzo idzi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaadmire Mtize vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mimhanzi yemusambo wezimdanzo, vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Vamutize vanoti pari zvino vakatoburitsa damba refu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti.
Inorira mbazi, inorira mumba, inorira muredhiyo, inorira mubhawa, inorira pese panenge pakaungana vanhu kana mumafoni chaiwo mazuva ano, nevamwe vakufamba vakachakurira kuti maredhiyo twavo mastriti. Saka shoko rinobva ratenderera zvakanaka.
Vamutize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika, saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda.
Vanhu vane kutya mucommunity, havadi kuonekwa vachipindira munyaya dzematongerwo enyika nekuti vanotya kuti pamberi apa pamwe zvinozoenda nepamwe chikadzoka chiya chegore ra 2008. Saka takaona amwe maartisti atakatoaproach akatotyawo kutosenza nezvo. Asi vamwe vazhinji vari redi kunyanya pavakazoona vamwe vaimba vatoonochi tumasenzi twavo vakutoona kuti mimhanzi yavo nebasa ravo riri kuenda kumberi.
Vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nometa Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo wezimudhanzo nezita rekuti Lady Sky.
Nekomsina basa nemagetuiti, nekomsinga choke magetuiti, nekomsina basa nemagetuiti.
Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachitsikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Matambudziko atiri kusangana nawo gender discrimination. Vakadzi muma kuti tinge tichirekodha mune makazara varume, vamwe vanenge vachiita zvemutoriro, vanenge vachitengesa mutoriro. Saka kunge tinge tichishanda usiku sevakadzi hazvizoti, hatisi kuona zvichitifambira zvakanaka.
Mumwe muimbi Jairos Makoni uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda recovid-19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
I think isusu semaartist especially as upcoming artist tisati tave established muindustry zvakanyanya, tikwanikwa tichivhiringidzwa lockdown iriko, since hatikwanisa kuperforma malive shows anoita kuti tiwanewo mari. Sema upcoming artist hatisati asainwa kune even any brand rekuti for example Japreza will be representing chi, he will be ambassador wenyaradzo, anenge ane mari dzaanenge achipiwa whether corona iriko kana kuti hakuna. But isu sema upcoming tikwanikwa zvinhu zvichinetsa zvekuti kanganisa futi pa music yedu, because tada unopinda street kuti titsvage kuti mari twe kuti tirarame, since music yedu yaita yambomira on hold. Saka zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kunyange hazvo vaimbi ava vari kuitawo pavanogona napo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, munyori muprovhinsi yeHarare muboka revechidiki muMDC Alliance vaDanford Ngadziore vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakavhara nzvimbo dzakawanda dzinonyoreswa kuvhota.
3 months apera izi wakavhara zeki ofisi yairejista vanhu kuvhota pasisi house muCBD. Munhu wese apinda mutown aida kurejista kuvhota because munhu iye ane nzara, hana chokudya, hana chokufambisa because mazupu hakuna. Zvakare nhasi uno shondo rino ndobva vavhara futi another office iri kuMbare kuri Remembrance House. Inova Mbare inova iyo futi agare another crowded area yekuti maresidents vari easy kufamba because vanoenda kuMbare kundohodha kukwira mabhazi kuita zvinhu zvakasiyana-siyana kune mabasa avo emaoko. So taita dambudziko hombe rekuti izvo zeki nezanupf vaita konaivhi kuti vaite delay process registration.
Vangadzore vanoti vachatora matanho akakura kwazvo kuti zeki inyorese vanhu sevavhoti.
But tiri kuti seyouth assembly atiende kumatare seyouth, we believe in engaging. So tichaengeja zvikuru nezeki kuti vanzwisise kuti izvo masenda iwaya anofanira kuti avhurwe zvakare chainge jafuti kuti vavhure mamwe masenda kumadistrict kumabvuku kuepuwete Harare South kwese kwese Heathcliff we need masenda varizise kuvhota
mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoelesly gwana vatiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo zek yakamboburitsa mashoko echitiri kushushikana zvikuru kuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti mdc alliance inoti iri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota ichitiri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo ukuwo zanupf iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota ichitiri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023 ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini thomas chiri pasi
kuti unzi munhu inyewe.